Vanhu vanosvika chiuru vaswera vakamirira mutumbi wava Mugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimba nhasi masikati. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye vari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vati mutumbi wava Mugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo Zvimba. vaLeo Mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa naChief Zvimba kuti urongwa hwachinja, mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziva. Chandangoudzwa ndevekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati mutumbi hauchauya kwaZvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Machengisi vanogona kunge aripo akoti nekutanzwa zvakanaka kwamai, mai vari kubatikana miri yavo. Asi chokwadi chokwadi nhasi hadzona kusukuya kuna, but because nokubatikana kwavo mai taakutomirira kuti tikonfirme kuti vari furi here kuuya izvozvi kana kuti mangwana, zvokuti tingangoiite mandi.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezvehurumende handi takataura kuti we are doing it together with the government. Hurumende ichaziva kuvainovachengetesa, so we can't keep him here. Asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti vosishanda nehurumende, hazvishanda tena.
Asi izvi zvapesana nemashoko avaLeo Mugabe avo vati mutumbi waMugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anga ari mumaoko memhuri pa30 days tirikuteera anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. Purezidendi nezuro vakataura kati zvinhu zvese taakusiyira kumhuri ndeichazotitaurira kuti tinofamba sei. Saka tinge tichi kuzivisai tiri kufamba sei, simaziviso acho kuita iye zvinezvi tuba uchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekuvigwa kwava Mugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasazive kuti mutumbi wava Mugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. vaLeo Mugabe vati mutumbi wava Mugabe uri kugara zuva rimwe chete kwaZvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. vaLeo Mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwava Mugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwaZvimba nhasi vaLloyd Tarumbwa vekuBhangeti avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfimbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vaMugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vaMugabe vakatishungurudza, neni ndirimwe ndakatomboshungurudzwawo za208 saa ndakashungurudzwa kwenguva refu sereki, saka kuuya kuzoona kuti vaMugabe ichiwa here kuvasa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavaMugabe kwakatsemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vaMugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. vaMugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini apa Chiguriwa. Thank you.